Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro Nyamavhuvhu 14, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti nezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatungamira urongwa hwekurangarira magamba enyika vachiradzikawo mamwe magamba maviri pamarinda eHeroes Acre muZimbabwe, asi vachipika kuti nyika haife yakatongwa nevavati zvimbwa sungata. Dare repamusoro roramba kunzwa nechimbi chimbi nyaya yebato rinopikisa RCCC yekuti ripiwe gwaro revavoti rakachena kana kuti final voters roll. Mutungamiri webato rinopikisa reUZA amai Elizabeth Valerio oparura urongwa wemazuva gumi wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi. Tichuya kwa mure tichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatungamirira urongwa hwekurangarira magamba enyika nekuradzikawo mamwe magamba maviri, asi vachipika kuti nyika haife yakatongwa nevavati zvimbwa sungata zvehurumende dzekumawirira. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Magamba maviri aradzikwa nhasi ndiambasada Johannes Tomana vaimirira nyika kuDRC uye vaimboshanda kumajeri vaWilton Siziva. Vaviri ava vakashaya mushure mekurwara kwenguva pfupi. Vachitaura pakuvigwa kwemagamba maviri aya, vamunangagwa vati Zimbabwe haisofa yakatongwa nehurumende yevatengesi, vachiti izvi ndozvakarambwa nemagamba akaita savaTomana navaSiziva.
Zimbabwe haizofa yakatongwa nehurumende yevatengesi, hazvizofa zvakaitika.
Vamunangagwa vati vaviri ava nevamwe varere paHeroes Acre vakanzvira kuti nyika ive nerunyararo.
Mushure mekuenda kuhondo kwemakore gumi nematanhatu, takazvipira kuchengeta rusununguko rwedu neropa redu.
Vamunangagwa vakurudzira vanhu kuti vavhote murunyararo munguva yesarudzo, asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwe nerwizi sezvo vari kuita mhirizhonga vakawanda vasiri kusungwa nemapurisa, zvikuru vanotsigira bato reZANU-PF. Vatiwo hurumende yavo iri kuvandudza upfumi kunyange yava nemakore makumi maviri nematatu yakatemerwa zvirango zveupfumi. Asi vakatemera zvirango izvi vanosanganisira hurumende yeAmerica vanoti hazvina kutemerwa nyika, asi vamunangagwa nevamwe vavo vanopomerwa mhosva yekutonga nedemo. Meya veHarare vaJacob Mafume, avo vange varipowo paHeroes Acre, vati zvakakosha kuremekedza magamba vachiti basa ravakaita rakakoshera munhu wese muZimbabwe. Vakatiwo zvakakosha kuti vanhu vavhote murunyararo.
Zvinhu zvinoremekedzwa nenyika yese neleadership yese yenyika hazvinei nokuti uri bato ripi.
Vamapfume vatiwo hapana anoda kuti nyika itongwe nevatengesi, vachiti bato ravo reCitizens Coalition for Change harisi bato revatengesi.
Nyika haitongwi nemapapeti eumbavha, nyika haitongwi nemapapeti euori, nyika haitongwi nemapapeti ezvinhu zvakasiyana siyana. Tese toda kuti nyika itongwe nevana veZimbabwe. Maleaders yese aripo vachamisa mwana weZimbabwe, havazipapeti.
vamunangagwa vatsanangura vatomana semunhu akaita basa guru zvikuru munyaya dzemutemo. Izvi zvatsigirwa nemunyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza, avo vakadzidza nekushanda navatomana.
Nhasi ndinoda kuti kune umwe wedu fambai zvakanaka vatomana, tichasanganiswa naye musiki.
Vatomana vakambotemerwa havo zvirango neAmerica vachinzi vaitarisa kuti wabuda mumba mani pakuchuchisa vanhu. Nhengo yezanu PF Central Committee vachinga Dhuve vati vasiziva munhu akashandira nyika yake kubva kuhondo uye anokodzera kuradzikwa paHeroes Acre.
Akashanda zvikuru chaizvo zvakanyanyisa, akaenda kubvira nyika ikoko ari kuZambia kuzimba.
Urongwa hwekurangarira magamba hwaitwawo matunhu ose munyika, asi vamwe varwi vehondo yerusununguko vakaita sevaive mutauri webato rezanu PF varugare gumbo vati havasi kufara negwara ratora nyika.
Varivo rusununguko havasiri kufara, but hatifaniri kuita retiki kufara just kuvanhu vakarwira rusununguko, nekuti umwe noumwe akarwira rusununguko nenzira yake yaaikwanisa. Hatizaifara kuti tese tingoenda kuhondo. Vamwe vanofara vaibikira, vamwe vanga vari maintelijensi, vana mujibha, vana chibhido, vese vakarira rusununguko. Asi chikuru chatinoona ndechekugara zvakanaka. Ende tanga taona mabasa. Ende chibi yange yakwira, zvikoro zvakavakwa, zvezvi zvakaita. Handiri kuti kude munhu aichema.
Act Gumbo. Vagumbo vativo havawirira nenyaya yekuti vakarwa hondo chete vatungamire nyika. Act Gumbo. Zimbabwe yakaona rusununguko muna 1980 mushure mehondo yakadeuka ropa revanhu vakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Dare repamusoro reHigh Court raramba kunzwa nechimbi-chimbi chikumbiro chebato rinopikisa Residents Coalition for Change chekuti ripiwe gwaro revavhoti richashandiswa pasarudzo kana kuti final voters roll. Bato iri rinoti rakatumira tsamba kuZEC richikumbira kupiwa gwaro iri, asi zvakakona n'anga murapwa achida. Rinoti rakazokwira kudare repamusoro kuti ripiwe gwaro iri. Taedza kubata mumwe mukuru weZEC vaUtwele Sly Gwana, asi havana kupindura nharembozha yavo kana mashoko atavatumira. Bato rezanu PF rinoti harina haro kuona chakaipa pagwaro rarakapiwa neZEC. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere.
Panyaya yevoters roll, bumbiro remutemo kana kuti constitution inotaura kuti bato roga roga rinofanira kupiwa voters roll. Isusu tirikuona kuti voters roll hatisati tapiwa isusu seCCC. ZEC yakawedzera mapolling station uye vakachinja zvinhu zvakawanda pavoters roll, zvichireva kuti mavoters roll akapiwa kune CCC mavhiki akapera aya rakasiyana nevoters roll riri kuzoshandiswa musi weelection.
Ko sei bato rezanu PF siri kuchema-chema nenyaya yegwaro revavhoti kana kuti voters roll iri semaonerenyu?
Tikuona kuti zanu PF haisi kuchema nyaya yevoters roll, zvinoreva izvo kuti ivo vanaro asi isusu hatina. Naizvozvo takaendesa nyaya yacho kumatare kuHigh Court tikati aiwa voters roll inofanira kubuda paine nguva ezvinezvi tasarwa nemazuva 9 kuti election iitwe, zvichireva kuti nyaya yacho inofanira kunzwikwa nekukurumidza.
Ko iwo matare ari kuti kudii panyaya iyi?
Tanzwa nhasi kunzi matare kuHigh Court ikoko mutongi ataura kuti nyaya yacho haifanirwi kunzwikwa nekukurumidza. Isu seCCC tinoona kuti zvinhu zvakadai so zvinokanganisa free, fair, credible election.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nokuti voters roll ndo syllabus, ndo rinotiratidza kuti mavhota mangani ari kuvhotera kupi, mapolling station acho ari kupi, vanhu vakaiswa papolling station yega yega zviri kuenderana here nezvinotaurwa pamutemo. Saka isu tinokurudzira veZEC kuti tapota mutemo ngautedzerwe. Tinoudza zvakare maobserver kana kuti vari kutarira maelection kuti ndizvo here zvinotaurwa nemaguidelines esadic emaelection. Handizvo, saka ngazvigadziriswe pachiine nguva.
mutauriri webato retripusi muzvare fadzai maere vachitaura variparunare muharare.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchida kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Mutungamiri werimwe bato rinopikisa reUnited Zimbabwe Alliance kana kuti uza amai Elizabeth Valerio vari kuenderera mberi nekushandisa motokari vachitsvaga rutsigiro munzvimbo dzakasiyana siyana muchirongwa chavo chemazuva gumi chekutsvaga rutsigiro kana kuti 10 day presidential road trip. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Amai Valerio nhasi vanga vari kukaroi Magunje Makonde vachisangana nevanhu nevamwe vari kumirira bato ravo musarudzo dzemakanzura. Kumagunje amai Valerio vaudza Studio 7 kuti pane mumwe mutsigiri weZANU-PF avaudza kuti havatenderwi kutsvaga rutsigiro munzvimbo iyi sezvo iine varidzi vayo vanove ZANU-PF. Vachivaudza murume uyu kuti Zimbabwe inyika ine utongi hwejekerere uye vanhu vakasununguka kuenda kwavanoda. Bato reZANU-PF rinotevedzera mashoko emutungamiri wenyika ekuti vanoda runyararo. Amai Valerio vanoti vari kugamuchirwa havo zvakanyanya uye havasi kusangana nematambudziko sezvo vanga vakazivisa mapurisa.
Saka vari kufara, mayouth ari kufara nekuti vari kuziva kuti kuna mama.
Nezuro amai Valerio vaifamba nemotokari vachivimbisa kushandura zvinhu vakasarudzwa.
For 2023 elections, tiri kuona kuti upenyu hwatinawo muno muZimbabwe hauna kumira mushe. It's not a normal life. Saka tiri kuti slogan yedu yecampaign iyoyo tiri kuti tiri kuda a good life for every citizen. Tida kuti munhu wose agare upenyu hwakanaka, ave ne, you know, life iri normal.
Patakavabvunza kuti sei vasiri kuunganidza vanhu sezviri kuita mamwe mapato, amai Valeria vakati nguva yekutsvaka rutsigiro yave pfupi sezvo vakanonoka kupinda mundima.
Tiite marali ziko zvino, handioni kuti ndingazogona kutaura nevanhu ndichinyatsonzwisisa kuti zvinhu zvakamira sei pavanogara. Saka isu tiri kuita inonzi car rally, tiri kufamba province to province tichisangana nevanhu pavanogara, pavanoshanda, tichinyatsotaura navo. Ndida kunzwa kuti upenyu hwakaita sei pavari kugara.
Mumwe akapinda musangano wanhezuro waamai Valeria muzvari Rufaro Chatikobo anoti anoshuvira hurumende inotungamirirwa nemudzimai. Nyanzvi munyadzo dzematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti mukana waamai Valerio wekukunda mudiki sezvo vanhu vakawanda vasati vave kugamuchira utungamiri hwechidzimai.
Saka nyangwe uri kandidheti, uri munhu wechikadzi, uri kubato zvinomukurumbira seZANU-PF kana kuti TCC, hapana munhu vashuma vangakuvhotera nekuti vanhu vemuno unhu humwe Zimbabwe nemuAfrica ndirwe kuti munhukadzi haakwanisi kutungamira nyika. Saka zvakanaka kuti aende achikumafuro redimwe mombe, asi hapana chinobuda.
Mumwe anga achitsvaka rutsigiro nhasi mutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvina fundo Lavhomo Madhuku vanga vari muHarare nhasi.
Ndafamba kusvika vese vari kutengesa vari kutiiti varaita kana vamadzimai akawanda ivana vakawanda ivavo kovati kuona zvavatengiro tiri kuona kuti mutoti munofanira kuramba muchingoita basa renyu nezvamunofanira kungoita nekuti nyika iriko zvaizvo zvakawanda zvichiri kutamburika muno. Saka mochengetedza hero pari kutiiiza kukuru nekuti muri pahero mungoziva kuti bato reZANU-PF anenge rakarongwa yakatiredei rati kuti zviri yechi yangu yekuti mukati menyika muti kuvawo rimwe bato rezvibato zvepeni napaitiita president asingazi kuZANU-PF.
Mutauro webato guru rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti TCC vaustaro siziva vanoti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanga vakazorora nhasi. sarudzo dzegoro rino dziri kuitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu uye amai Valerio ndiye mudzimai cheche ari kukwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Mauto akapidigura hurumende yeNiger anoti ari kuronga kutongera mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum nemhosva dzekutengesa nyika kana kuti high treason. Vakabatwa vaine mhosva vanogona kutongerwa rufu. Izvi zviri kuuya kunyange hazvo Mauto akabvuta masimba aya ange ati ari kuda nhaurirano nevatungamiri vegungano renyika dzekumawirira reECOWAS avo vari kuti vanogona kutumira Mauto munyika iyi. MuAfrica Mauto apidigura kana kuedza kupidigura hurumende kanodarika mazana maviri kusanganisirawo muZimbabwe umo makapidigurwa hurumende yamushakabvu Robert Mugabe. Mukuzeya nezvenyaya yekuNiger iyi tabata muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paSkwane University of Technology kuSouth Africa.
Tinofunga kuti chinokonzeresa kuti Mauto agumisire achipindira mumatongerwo enyika munyika dziri muAfrica nedzimwewo nyika dzinogona kunge dziri kune dzimwe nzvimbo inyaya yekuti panenge pasina kutongwa zvakanaka, panenge paine kukanganisika kunenge kuchiitika ndoo kazhinji kazhinji kacho, nekuti ndoo saka tichizoona kuti iwo Mauto iwaya kana achinge atora masimba vapinda pakutonga ndosaka muchiona vachiwana rutsigiro kubva kumhomho yevanhu. Inyaya yekuti hurumende inenge iripo inenge isiri kutonga zvinenge zvichigutsa vazhinji.
Saka masangano akaita sana African Union angapindire sei kuti zvinhu zvakadai zvisarambe zvichiitika?
Masangano akaita sana African Union mapindiro anoita ndekutongorambidza kuti aiwa vemauto havatenderwi kupinda mune zvematongerwo enyika vachibvuta masimba. Ndomapindiro avanoita. Asi zvandinofunga kuti zvinogona kubatsira ndezvekuti masangano akaita sana African Union anofanira kutanga kutoongorora kunyange nehurumende dzacho matongero adzine dzichiita kuti dziri kumbotonga sei, nekuti kusatonga zvakanaka kunoita kuti vezvemauto vazowana gwanza rekuti vagone kupindira mune zvematongerwo enyika. Saka African Union dai vagona kubudirana pachena nehurumende dzisiri kutonga zvakanaka, nekuti ndokuri kubva nyonga nyonga dzese dziri kuzoita kuti Mauto apindire.
Utongi hwemauto hunodzosera here utongo hwejekerere kumashure kana paine vamwe vatungamiri vanenge vachitadzawo kutonga muzvinafundo Mukonza vanenge vachitungamira idzo nyika idzi vasarudzwa nevanhu asi vokundikana kutonga?
Zvine pakasiyana siyana vaZulu, nekuti mune dzimwe nguva utongi hwemauto hunotounza utongi huri nani pane utongi hwevamwe vatongi vanenge varipo vanenge vachingotonga nehumbimbindonga. Asi kazhinji kazhinji kacho, nekuti mauto anodzidziswa kutonga nechisimba, saka havazogoni kuchizonyatsodyidzana nevanhu nekuita zvunhu nzira dziri pamutemo dzinotarisirwa. Ndosaka zvichigara zvichingonzi hai vemauto ngavagare vari kumakamba kwavo, vanotonga vasarudzwe nevanhu paite utongi hwejekerere.
Muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paSkwane University of Technology kuSouth Africa vange vari parunare kuPretoria. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muAmerica inotarisawo mamiriro ezveupfumi pasi rose muzvinafundo Steve Hanke vanoti Zimbabwe ndiyo nyika pasi rose ine mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanyisa kana kuti inflation. Muzvinafundo Hanke vanoti inflation yemunyika iri pazvikamu zvinodarika zana nemakumi masere nemashanu kubva muzana kana kuti 685%. Asi veZimstat vanoti inflation yemuZimbabwe yangodarika zana kubva muzana kana kuti 101.3%. Governor weRBZ Dr. John Mangujga varikutiwo varikutarisira kuti inflation yemunyika icharamba ichidzika gore rino. Mugozeya nezve mashoko ava Hanke aya, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano Refine X Zimbabwe muzvare Happiness Zengeni.
Parizvino inflation yemuno muZimbabwe iri kudzikira tichishandisa nezviri zvinobuditswa neveZimstat irivo vanofanira kubuditsa mafigures aya pakuhurumende. Saka parizvino iri kudzikira ezvine zviri pa74% haichazi above 100%, but muZimbabwe vanoshandisa inonzi blended inflation rate inosanganisa maUS dollar nemazim dollar. Saka kubva kumuna June takaona kuti mazim dollar akakwira in terms of value against the US dollars. Saka inflation yedu ya kudzikira in line with that trend.
Ngati dzokei kugwaro rava Hanke iro tichitarisisa kuti maonero avo anotisiyanei zvakanyanya nemaonero ehurumende.
Tinoona Professor Hanke vachitaura kuti inflation yemunomu ichiri yakakwira zvakanyanyisa. Asi ma differences acho zvakasiyana nekuti ivo vanoshandisawo imwe way imwe nzira yekuti vacalculate inflation yavo.
Vanoshandisa nzira dzipi dzinosiyana nedzinoshandiswa neZimstat?
VaHanke vanowanzoshandisa exchange rate, voshandisa futi zvinowanikwa pa stock market. Saka calculation yavo inobuditsa zvakati siyanei nezvinobuditswa nehurumende.
Izvo zvinhu zvakagadzikana here munyaya dzemari munyika parizvino?
Parizvino inflation yakadzikira. Month on month inflation is at -15%. Zvichireva kuti izvo muna July ririvo mwedzi wakapedzisira kubuditswa mafigures aya neveZimstat, muna July inflation yange yakadzikira zvakanyanyisa zvichienderana nekudzikisa kwemutengo kuri kuitika mumastoro, zvichienderanawo futi nekuti zim dollar redu riri kugaina value. Izvi zvichave zvichienderera nokuti takanzwa vebhanka guru renyika vachitaura kuti vanoda kuti inflation izoti gore richipera ive iri between 60-70% isave yakakwirira kudai.
Avo vanga vari muongorori wezveupfumi vari mukuru wesangano Refine X Zimbabwe muzvare Happiness Zengeni vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu wevanhu vafa nekuda kwemoto kuHawaii rinova rimwe dunhu remuAmerica wasvika pamakumi mapfumbamwe nevatanhatu. Governor wekuHawaii vaJosh Green vati uwandu uhu unogona kukwira sezvo vachiri kutsvaga vamwe vanhu vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana mashanu vasara vasina misha, uye mari yekugadzirisa zvose zvakapiswa nemoto uyu inonzi inogona kudarika mabhiriyoni mashanu. Muchirongwa chatinotarisa nhau dzezveutano, imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga varikurudzira vabereki kuti vangwarire mishonga yechikosoro yavari kupa vana sezvo mimwe yacho yatorambidzwa kushandiswa nesangano reWorld Health Organization ichinzi yakaiswa mimwe mishonga inogona kuuraya vana. Mishonga iri kunyanya kurambidzwa iri kubva kuIndia. mukuziya nezvenya iyi tabata Dr. Ranga.
Blessing chaninga taura ndechekuti kune mushonga wechikosoro uri kubva kuIndia. In fact it's not just one. Kune inonzi Ambrono, kwaita inonzi Doc One Max, inoshandiswa for zvikosoro including for vana vechidiki kuti vamwe mushonga uyu. Saka mushonga uyu wanziwo ne World Health Organization uri substandard, and ma quality standards they are also it failed to meet my quality standards. And ma news reports ari kuti iwo kune vana vakashaya vakati wandei kunyika dzakaita sekuIndonesia, Uzbekistan, uyezve kuGambia, ari kunzi mavana vakashaya nenyaya yemushonga uyu. Pane machemicals ari mumushonga uyu ari kukonzera izvozvo.
Asi mishonga isati yapiwa vanhu haitange yavhenekwa here, zvinozofamba sei?
Chokwadi Blessing, mishonga kuti izopuwa kuvanhu inofanira kumita mastandards akati wandei kusanganisira kuti is it unoshanda here mushonga uyoyo kurapa chirwere chauri kunzi unorapa. Saka kunoitwa mastudies ekuongorora izvozvo poenda stage yekuona kuti madosages kana uchishanda akamira sei kuti ushande, kwoita stage yekuona kuti mushonga uyu uri safe here kushandiswa muvanhu. Kana zvadaro pozoitwa matinoti marandomized control study. Saka zvese izvozvo zvinoitwa, but in the background kune nyaya ye just my safety standards in general. Saka because mushonga uyu unongoiswa mumacontainers, things like that, macontainers acho neenvironment yacho, matemperatures zvakasiyana-siyana, zvinokwanisa kuzoita kuti mushonga uyu ushande usingakuwadze vanhu. Saka zvagara zvinhu zvinoitwa, and worldwide kune mabodies anoongorora izvozvo, even kunana India ikoko vanouongorora. Saka it seems like India yanga yaita izvozvo ikati mushonga inoshanda, but given my results ari kuitika aya, they had to revisit kuti is there a problem, and I understand one of the company's products were banned already.
Zvinozofamba sei kune vanenge vatotenga mushonga uyu zvichida dzinenge dziri nyika, kana kuti vanhu vanenge vatenga mushonga uyu vaisa mumba?
Zvinozotoitika ndechekuti kuto inonzi marecall. Maproducts anoitwa recall. Saka when they are recalled you should stop using them. Hamufanira kunge muchashandisazve. Kana dziri mota zviya, yeah, I know sometimes kunonzi kwaitwa recall, unenge wautoendesa mota futi kuti inoitwa vafixe problem iripo. Kana iri mishonga basically kutorasa chaiko, and unfortunately mushonga uyu kuvana unotapira. Saka mukausiya uri mumba, vana vanomwa vachiti vari kumwa zvinotapira, and vanokwanisa kuparara. Saka mushonga iyoyi kana paine vanayo kana nyika dzinayo, it should be wasted, unofanira kuraswa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Simbiso Ranga vachitaura pari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvezuva remagamba. Vamwe vanoti vari kufara nezvakaitwa nemagamba aya mukurwira rusununguko, asi vamwe vachichema-chema kuti zvakarwirwa handizvo zviri kuitika. Kana muchidawo kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kucherera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatungamira urongwa hwekurangarira magamba enyika, vachiradzikawo mamwe magamba maviri, asi vachipika kuti nyika haife yakatongwa nevavati vatengesi. Dare repamusoro roramba kunzwa nechimbi-chimbi nyaya yebato reCCC yekuti ipiwe gwaro revavhoti rakachena, kana kuti final voters roll. Tashika kumagumo, hechirongwa chedu cha nasi, anokoneka ene mfaro ndini wenyu Blessing Zulu, diri mu Washington DC nchiti, murare zvakanaka vateere, ndokusiya mina Kipsube, munaudze isiNdebele.
Soku izika disendaba.